Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 20, 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vakaumba MDC muna 1999 vaMorgan Tsvangirai navaWeltman Ncube vanobatana kuitira kuti mapato avo aite mushandira pamwe musarudzo dza 2018.
Vechidiki veZANU-PF vopika kuti rwendo runo vachakwikwidzana nevakuru vavo mumaprimari zebato ravo vachiti vaneta nekunyeperwa nevanhu vavanga vachivhotera nguva dzose.
Michina yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo kutanga mangwana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vanyorerana chibvumirano chekuumba hwaro hwekuita mushandira pamwe nebato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Weltman Ncube. VaTsvangirai navaNcube vakapatsanurana muna gumiguru wa2005 mushure mekunetsana panyaya yekuti bato ravo ropinda here kana kuti kwete musarudzo dzeSenate. Chibvumirano ichi chanyoreranwa kumba kwavaTsvangirai kuHighlands muHarare. VaTsvangirai vakanyorerana zvakare chimwe chibvumirano chakadai neZuro nemutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru. Vachitaura pachiitiko echinhasi, vaTsvangirai vatenda kuti kupatsanurana kwavakaita navaNcube muna 2005 kwakapa kuti mapato anopikisa atadze kubvisa zvine mutsindo ZANU-PF pachigaro chekutonga. VaTsvangirai vativo vanopikisa vachapinda musarudzo dza 2018 vakabatana kuitira kuti vasunungure vana veZimbabwe pajoki rehuranda weZANU-PF.
Vaenderera mberi vachitiwo kubatana navaNcube chinhu chaidiwa nasawira wavo Mushakabvu Gibson Sibanda uye vari kuzadzikisa chido chemufi ichi. VaTsvangirai navaSibanda vakabva vose kuZCTU kuti vanotanga zvematongerwo enyika izvo zvakaona bato reMDC richiumbwa muna 1999. VaTsvangirai vativo kushandira pamwe kwevanopikisa ndiko chete kuchapa kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi uye kuitira kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Vativo kuti shanduko iuye munyika, vanhu vanofanira kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Chibvumirano chavaTsvangirai navaNcube chaitwa vanhu munyika vachiri kutaura pamusoro pekubatana kwakaita vaTsvangirai neZuro nevakafanobata chigaro chemutungamiriri weNational People's Party amai Joyce Mujuru. Vachitaura pavanyorerana chibvumirano ichi, vaTsvangirai varatidza kushushikana zvikuru nekupatsanurana kwakaita bato reMDC muna 2005 vakati sevatungamiriri vane ungwaru vaona zvakakodzera kugadzirisa zvavakakanganisa kuitira kuti vaenderere mberi nedonzvo rekuwanira veruzhinji nyika ine utongo hwejekerere.
It will also be equally dishonest not to recognize that in our journey, Professor Ncube here present and me, we both made our own mistakes. We split our party in 2005.
The cost of that vote split in Professor Ncube, the blatter of the vote split in the blatter of the vote split in the blatter of the vote split in the blatter of the Zvinotora utungamiri hune ushingi kubva kukanganisa kwatakaita pamwe nekugadzirisa. Saka ndine mufaro kunyorerana chibvumirano ichi na Professor Ncube senzira yekugadzirisa zvatakakanganisirana.
Vatsvangirai vatiwo mapata anopikisa ari kupinda musarudzo dziri kutarisirwa gore rinoya akabatana vachiti chinangwa chavo ndechekugadzirisa nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yava Mugabe. Mashoko avatsvangirai atsigirwa navancuve avo vakava munyori mukuru wekutanga pakaumbwa MDC muna 1999. Kupatsanurana kwavakaita muna 2005 hakuna kubatsira nyika sezvo kwakadyara mhodzi yekusabatana muZimbabwe kumapato anopikisa aya ane vatsigiri vasiri kugutsikana neutongi hwehurumende yava Mugabe.
I too take personal responsibility for the mistakes that we have made in the past. The decision.
Neni ndinobvuma kukanganisa kwatakaita mukumashure. Matanhu atakatora akadzorera shure budiriro yenyika. Takadzvara mhodzi yekusabatana munyika asi chakakosha nhasi kuti tibvume kukanganisa kwedu pamwe nekugadzirisa zvatakakanganisa.
Mushure mekupatsanuka kweMDC, vancuve vakanokoka vaata mutambara kuti vatungamire chikwata chavancuve chakavateverapo vakasiyana navatsvangirai vachinoumba MDC yavowo. Uko vatsvangirai vakaenderera mberi vari muMDC iyo yakasara ine vanhu vakawanda kusvika pari zvino. Kunyange hazvo vakawanda vari kufarira kubatana uku, vamwewo vari mumapato aya vari kutumira mashoko padande mudande reFacebook, Twitter nepaWhatsApp vachishora kubatana uku vachiti zviri kuitwa nevakuru vava hakuna kwazvinosvika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekuita misangano nemakambani anotengesa michina yemakombiyuta ekunyoresa vavhoti ebiometric voter registration kit chiri kutanga mangwana chichipera nemusi wechitatu svondo rinouya. Makambani anoti Lexstone Group yekuChina uye Demalog Identification Systems yekuGermany ari munyika kuzoshambadza makombiyuta avo. Kambani yechitatu yeZetis yekuBelgium haina kuzobudirira kuuya kumusha. ZEC ichasarudza kambani imwe chete pambiri idzi yekupa basa rekuunza michina yeBVR. Michina iyi ichange ichiongororwa mashandiro ayo kuHarare Polytechnic nemavhuku Primary School nemusi weMugovera ozopedzisira kuMurape Secondary School nesvondo.
Makambani aya achanga achinyoresa vavhoti kuti paonekwe kuti michina yavo iri kushanda zvakanaka here. Chikoro chega chega chanzi chiunze vana zana nemakumi mashanu vari pasi pemakore gumi nemasere. ZEC yadaidza vemapato ezvematongerwo enyika uye masangano akazvimirira oga kuti vauye kuzoongorora. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinoongorora sarudzo reElectoral Resource Center vatawanda Chimini avo vanoti havasi kufara nenyaya yekuti havasi kutenderwa kubvunza mubvunzo kumakambani aya.
Tanga tichifungidzira kuti pamwe tichapuwawo mukana wekuti tinge tichibvunzurudza kuti vacho vari kuti vane mishina iyoyo vanhu vakamira sei. Vanewo hukama here nevanhu vemuZimbabwe munowu? Tinge tichinyatsonzwisisa kuti vanhu vakamboita basa iri kupi. Takatarisirawo zvakare kuti chapuwa mukana tichibvunzurudza kuti mishina yacho inoshanda sei pakunyoresa vanhu kuti vagozonge vachikwanisa kuzovhota. Uyezve kunzwisisa kuti pane here zviripo zvinoratidza kuti mishina iyo inogona kutambwa nayo kuitira kuti sarudzo dzedu dzinge dzichibikika. So ndiwo mibvunzo imwe yatanga tichitarisira kuti sezvo tanga tadeedzwa kuti tinge tichiuya kuzoongorora zvinenge zvichiitika pakutesta mishina iyoyo, tichapuwawo mukana wekubvunza.
Saka munozokwanisa kubvunza riini manja?
Sekuudzwa kwatakazoitwa nezuro, takaudzwa kunzi aiwa sangano rimwe nerimwe richangotendedzwa chete kuuya nemunhu mumwe chete kuti anga achiongorora zvichange zvichiitika izvozvo. Kuti varikutaura kuti aiwa kana mazowana zvamuri kutapedza zvese izvi ndopa munozokwanisa kunyora muchibvunza. Asi havasi kunyatsokutsanangura kuti zvinobatsira papi kuzobvunza kana zvichinge zvekutesta zvese zvichinge zvapera. Takatarisa nyaya yekuda kutenga mifaya yekuzonyoresa vanhu. Hatisati tanzwisisa kuti mari yacho yekutenga mishina iyoyo yati yapuwa here kuZEC kuti vange vachitenga mishina iyoyo kana kuti hurumende ndiyo ichatenga yega. Saka demand ratina ya zvatikurudzira ndezvekuti tikaudzwa kunzi Zimbabwe Electoral Commission yakazvimirira yega. Mari takaudzwa zvakare navachina masa kuti ichakabatwa kutreasury. Vakatiudza ivo mutsamba yakatinyorera kuti kune 40 million. Saka chiri kunyanyosa kusatigadzisi kuti tinge takagadzikana ndechekuti mari iyoyo hatisati tanzwa vachina masa kana kuti Zeki chitaura kuti vatambira mari iyoyo. Tiri kukurudzira kuti mari iyoyo ngaitambidzwe kuZeki zvichioneka so that tigoziva kuti Zeki chaiyo chaiyo yega ndiyo yabata mari uye ndiyo yega iri kutenga mishina yacho iri kudiwa.
Mukuru wesangano reElectoral Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare.
Vechidiki vezano PF vanoti vari kukurudzirana pachavo kunonyoresa mazita avo kuitira kuti vazokwikwidza musarudzo dzegore rinouya sezvo vasina chivimbo nevakuru vavo avo vakavhotera musarudzo dza2013. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mukuru wezvechidiki mudunhu reManicaland vamubuso chingunu vanoti vanofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti vakwikwidze zvakasimba zvigaro zvinosokwikwidzwa nevakuru vavo chete mubato.
Kami nyaya yekuti ngandipindukirwa mugabe tisi totange kutagetwa. Kami nyaya yemademonstrations first target mayudli isu sezvidiki iManicaland hatidi izvozvo. Ngatiunzirwe fungwa nezvinhu zvinomisa musangano maidea zvanoti vamugabe vaine aponi aponi kam 2018.
Vachinguno vanoti nguva zhinji vakuru vebato ravo vanovambunyikidza ivo vechidiki kuti vasakwikwidze muzvigaro asi ivo vakuru ava vachivashandisa ava vechidiki kuita zvemirizhonga pamwe nekuti vechidiki vavatsigire musarudzo.
Come 2018, we want to see councillors from the Youth League. Ma kante ba, MGC, Laura Edoroba, La Poera, Direct Zulu. Tisuma Youth, Tisu Chiptele, Nobuda Robo. Nani make sure that all my wants ari muno mutare ebe mayuti tapiki.
Vachinguno vanoti hazvibatsiri kuramba vachiita maserogani ivo vasina kunyoresa kuti vavhote musarudzo. Nokudaro vari kukurudzira vechidiki vose kuti vagare vakanyoresa kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya vachitsigira vamwe vavo vechidiki vanenge vachikwikwidza musarudzo idzi.
Vazhinji vanoregistered voters. Saka mesele watu mauri sa chena mbeza PC sa zena inshue kuti mavote because tinga peke ma t-shirt tinga peke ma capes tinga imba wa mugabe kubama mwana ni chika ripoti asi tisi na jituba kana tina kuregister is voters ajuna katumu basi kuru kuchesh kuzi kubota tina mabasa paka hafa mamano tinga mbina manase chika onzi chekumi akuna makumpure lomo mbuna. Saka chegumi chedu kuna wamugabe ngeche kuregister to be registered to vote. Hazvishamisi within the provincial structure kana mukatike muri imomo muine vanhu vasiri registered muvavoters.
Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Research and Development vaJames Mfumi vanoti uku kungotaura chete sezvo vechidiki ava vasina mukana wekupikisa vakuru vavo muzano PF. Dzimwe nyanzvi munyadzi zvematongero enyika dzinoti vechidiki ava havazi kufara nekunyengedzwa kwavakaitwa vachinzi vachawanirwa mabasa mushure mesarudzo dza2013. Asi nyanzvi idzi dzinoti vechidiki ava vanofanirwa kutamba vakachenjera sezvo ZANU-PF iri iyo inotambira mazita evanhu vanofanira kumirira bato iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Magatirira kune penyura vanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri webhanga guru repasi rose reWorld Bank vaJim Kim vayambira kuti zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemabasa munyika dzichiri kubudirira zvinogona kutsvairwa nemichina yave kushandiswa kuita mabasa, danho rinogona kukonzera kusawirirana pamwe nekupinda muupoteri kwevanhu.
Chibvumirano chaitwa pakati pemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai navaWashman Ncube vachimirirawo bato ravo reMDC yavanotungamira chasiya vanhu vakawanda vachitaura pamusoro peukama hwevarume vanga vasingadyidzane kwemakore 12 apfuura ava. Vatsvangirai vakanyoreranawo chimwe chibvumirano chakadai nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru. Asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mumapato ose ari kunyorerana zvibvumirano aya hamuna kunyatsowirirana, zvichapa kuti kuumba mubatanidzwa kunetse. Vachitaura pachiitiko chanhasi, vatsvangirai vatenda kuti kupatsanura kwavakamboita navaNcube muna 2005 kwakapa kuti kukunda ZANUPF musarudzo kunge kuchinetsa. Ko, kubatana kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObed Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANUPF vagadzira Chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaChirumhanzu kuti vanoona sei.
Zviripo ndozvokuti MOU yavo ika kuda kuita chigwirangwe, kuda kubatana kuti varwise ZANUPF. Zvazvinoreva ndozongora kuti vese zvibhuru zvitukutuku, kana takutaura pane nyaya dzekutongwa kwenyika, vari kurwisana nezvibhuru zvihombe. Asi neexperience zvibhuru zvitukutuku chichatanga kurobwa, of course ndichechi chamaimbojuru ndokuti ndochitukusa, kozotora iyo MDC yacho ndozvazvinongoreva. Uyezve zvikurukuru ndozvokuti MDC haina simba rokurwisa ZANUPF. Iyovo yamaimujuruwo haina simba rokurwisa ZANUPF. Ndo zviripo chete.
Vagotipindura itinzwa.
Nyaya iripo ndeyekuti isu tichiita memorandum of understanding navamwe ava kutaridza kuti tinomuonere mumwe, tiri vanhu vagara vachida kuti tivandutse Zimbabwe, tibise vana veZimbabwe kubva muuranda hwavakaiswa nehurumende yeZanu, tivayambuse vasvike muKenani, umo mavanenge vachigara zvakanaka. MOU awa anongotaridza kuti vanhu vana veZimbabwe vaakuda kuti vashande vose, vakwikwidze nechikwambo chanetsa, chikwambo chiripose mafacets ose esociety, muekonomi, mueducation, muhealth, mubusiness, mumachurch. Chikwambo ichi chapedza nyika, chaiuraya. Saka isu tichibatana navamwe kudai kungotaridza kuti tiri kuda kushanda pamwe chete, muonero wedu mumwe chete, charamba takasimba. Kuwanda kwedu ndo zvinoreva kusimba kwedu, zvichireva kuti tichipinda muna 2018 tinenge tiri vanhu vari kupindamo takapatana takasimba, tichinohwina tichibudirira one time.
VaChirumhanzu, hanzi kubatana hukuchaita kuti vakunde musarudzo?
Aiwa, hapana kubatana kuripo, nokuti chinongotadza ndokuti manumbers akawanikwa neMDC pamaelections apfuura ari kutodzikira. Ndosaka vakazoita zvepandipandipandipandi zveMDC zvawanda. Asi ZANUPF inongova imwe chete, ende zvezvazvinoreva ndozvokuti
kwete ZANU ine mafaction akawandisa, comrade.
Ndimi munozviziva izvozvo kuti kuna mafaction. Hatikurambidzi kuti musada kuzvive henyu zvamusingaziona.
Yemanje muri kukashanda kurengaende.
Mazira chirega ndipedze. Ndandati inini MDC yakazopatsanuka yava na MDCT, MDC chicha kuti nhasi uno pava nepati yamaimujuru. Saka zvazoreva ndezvokuti mapatizi ese aya ari kuda kuvhoterwa navanhu vari registered. Asi ZANUPF iri kuramba ichiwedzera uwandu hwavanhu. ava vachidi vachitora muhwandu hwavanhu. Saka zongora ndizvo kuti statistically vanongoramba vachingori a weaker party or entity. Ndozva zvinongoreva chiti kukutsirana zvifungwa ava vari kutsvagavo zvinzvimbo havo zvokuti vave relevant mupolitics. Asi zvazora muchavona manje manje vachadambukana because ipapa pamai mujuru vachati ainda ndiri president kwangu imi vatsvangirai muri president. Toita sei pazvigaro hapo zvee vana vaguti ivavava vatotaurana vachati aiwa zvisi takanguri tarova ndima tiremdc saka chinzvimbo ichi ndechangu.
Vaguti
hakungotaurawo kweyama yangu kacomrade. Nyaya iripo ndeyekuti isu hatisiri munyaya dzematongerwo enyika kuti tsvage zvinzvimbo. Ndopatinosiyana nezano. Tiripo kuti tivandudze magariro evanhu, nyika yedu ibudirire. Takapinda mupolitics nokuti tinoda nyika yedu. Tiri muchirungwa vanonzaya mapatriots. Nyaya yezvigaro ndoisina kana nebasa rose mukufunga kwedu. Kubatana kwatiri kuita kuti tichiita maMOU hakusi kubatana kwokurwira zvinzvimbo. Zvinzvimbo vanorwira zvinzvimbo tovaziva vari kuzano. Ndosaka pari zvino vari kutatsurana G40 naCosti ekasubwira vazodai uyo vazodai sandimuyo vazodai mahoka vazodai vachinetsana pachavo vachitashurana vachitamburana. Tasiyana nevezano vanoda kuba kukurokoza kukupaza nyika kusara yava mambembe zvavaita izvi. Ndopatinosiyana nevarume nevakadzi vokuzano. Isu tiri mapatriots
naiva guti
ivo
vanengambotaurirawo here
zvinoda kusveta ropa.
Naiva guti mungambotaurirawo here irumomo yeZimbabwe kuti paOMU yenyu chinzvimbo chavatsvangirai chiri papi chamai mujuru chiri papi.
Ndosaka tiri kuti comrade isusu maMOU hasi zvinzvimbo maMOU memorandum of understanding muchirungu ndeyekuvaka Zimbabwe.
Avo vanga vari mutauriro wemDCT vaObed Gutu. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANUPF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Zimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra yazivisa nhasi kuti mari yayakaunganidza kubva kumitero muchikamu chekutanga chegore yakawanda kudarika yayanga yakatarisira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Zimra yazivisawo zvakare kuti mari yechikamu chekutanga chegore rino yakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo mugore ra2016. Bazi rinoti gore rino rakanga rakatarisira kuunganidza mari inoita $812.94 million asi rakazogumisira raunganidza $862.7 million kubva kumitero. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera.
Zvinoratidza sekunge Zimra inenge ichishanda asi mukatarisisa muchaona kuti kome inei ndoine kupera kwegore. Ndoye nekushanda kwemari iko kati wandei. Hazvina chiratidzo chekuti upfumi hwedu hwasimukira kana pane zvakawanda zvaitika. Kungoratidzawo kungoti vanhu vakatishandisei mari pakupera kwegore. Saka matageti avo anokwanisawo kuti anokwanisa kuwanikwa akatikwirirei.
Vari kuti iwo nemitemo yavakaisawo ezvekubhadharwa kwemitero ndo zvimwe zvakonzerawo kuti vange vachiwana mari idzi.
Tinoona kuti pachine magepu akawanda ekuti Zimura inofanira kunge ichidhila nayo. Mucharangarira kuti mavhiki maviri matatu apera paiva nenyaya yaitobuda mumapepanhau yokuti vakarasikirwa ivo nekamera yavo kupaitii zvichireva kuti pane mabasa akawanda anenge achifanira kunge ari kuita.
Ko mitemo yakadziko yakaita sana Statutory Instrument 64 yakarambidzawo kupinda kwezvinhu munyika zvigadzirwa zvimwe kubva kunze, hamuoni here ine chekuitawo nekuwanda kwemari yavakawanai?
Hatisatonyatsa kuona kuti mari yacho inowanda sei nekuti indastri dzemunomu hadzina cheuviri kazati dzakwanisa kuwana, hadzisati dzawana capital nezvimwewo zvakadaro. Saka regai tizoona kuti maybe nekufamba kwenguva kandazoona kuti mari dzavo dzavanokwanisa kunge vakawanda kubudikidza na64 dzinenge dzakawanda sei.
Ko tichitarisawo icho chikamu chasara chegore munotarisira here kuti zvinhu zvingashanduka?
Zvone chanduko huru ichiitika nekuti hapana zviri kuratidza kuti pane zviri kuitwa kuti zvingava kuvandudzwa kwemutemo zvingava kuitira kuti upfumi hwedu hunge huchisimukira. Saka ndoone kuti pakaitika shanduko yakawanda ndofunga kuti izvozvo kuti tange tingosvikirawo padhuze netarget asi hazvisi kuzokudza kupfumi.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7.
Munhau dzemitambo, makundano makuru emutambo wegolf eZimbabwe Open apfungaidza utsi nhasi, asi pasina chinoshamisa chiri kutarisirwa kubuda kubva kuvatambi vemuno. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatambi zana nemakumi mashanu nevatanhatu vapinda munhandare yeRoyal Harare Golf Club nhasi vakatarisira kutora mari inoita iyo mazana maviri nemakumi masere emari yekusouth Africa yemaran ichapiwa anenge akunda panopera makwikwi nemusi wesvondo. Asi hapana chinoshamisira chiri kutarisirwa kubuda kubva kuvatambi vemuno avo vanga vachingotatarika kwemakore gumi nemanomwe apfuura pasina kana mumwe chete asvika pedyo nekutora mukombe wakakosha uyu. Vatambi ava vari kukundikana kukwikwidza zvine mutsindo makundano aya zvekuti mukombe uyu hausati wambosara muZimbabwe kubvira muna 2010 apo makundano aya akadzoka kwapera makore masere usingatambwe nemhaka yekusvikwa kwemari. Mutambi wemuno akapedzera kutora mukombe uyu ndiMark Matnauti uyo akakunda muna 2000. Gore rapera mutambi wemuZimbabwe asi achigara kuAmerica Scott Vincent ndiye ega akakwanisa kuipa vatambi gumi vekutanga asi aive kure nekutora mukombe sezvo akapedza ari pachinhanho chechishanu. Izvi zviri kureva kuti mari inoita iyo miriyoni nezviuru mazana masere emarandi iri kubviswa nemakambani emuno iri kuenda kunze kwenyika sezvo vatambi gumi chete vanobudirira ndivo vanopiwa mibayiro yemari. Kunyange hazvo vari kutarisira kutamba zvakanaka gore rino vaonisimo kapembenuka avo vanozivikanwa zvikuru mumutambo uyu vanoti vatambi vemuno havasi kuwana mitambo yakawanda yekukwikwidza kuti vakwanise kusvika pakutamba sezvinoita vari kushanya.
Vanhu vemuZimbabwe havasi kuwana nguva yakawanda yekutamba golf and havasi kuwana the same conditions iri kusetwa course as one of South Africa. They play the same conditions, they play week in week out competitive golf. I think we hit balls but not for competitive golf. Tine tiriko kurange but zvinoda competition kuti tive takasimba.
Zimbabwe Open inotambwa kwemazuva mana uyezve ichapera nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nemadzimai ari kumanzou kana kuti kuArnold Farm kumazowe. Iyo famu yakapiwa kumudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka dzesangano ravo. Izvi zvinonzwa siya madzimai aya nemhuri dzavo vasisina pekugara.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko, tumirai kuStudio 7 WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Vatungamiri vakaomba MDC muna 1999 vaMorgan Tsvangirai navaWashman Ncube vanobatana kuitira kuti mapato avo aite mushandira pamwe musarudzo dza2018.
Vechidiki veZANU PF vopika kuti rwendo runo vachakwikwidzana nevakuru vavo mumapuraimaris ebato ravo vachiti vaneta nekunyeberwa nevanhu vavanga vachivhotera nguva dzose.
Michina yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo kutanga mangwana.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechiNdebele.